Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo zvita 14/2024 makateerera ku Studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City. Ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
So pare zvinhu zviri kuita kuti pasi rese tisava nekugadzikana tisava nestability inyaya yehondo. So tinenge tichiona zvimo zvakadaro kunzi apa tapuwa 50,000 apa tapuwa 25,000. Asi hatisati hazvisi zvakaita kuti tisvike pamalevels atingadai tichiwana kana dai kwanga kusina hondo iri kuitika pakati peRussia neUkraine.
Chikafu chakapiwa Zimbabwe chinosanganisira chibage negorosi zviri kubva kuRussia chinonzi chasvika kuMozambique.
Chikwereti chekanzuru chiri muvanhu over 580 billion RTGS. Saka mari ikatanga kuuya inotibetsera zvikuru kwazvo kuti tinge tichikwanisa kupa maservices kuma residents.
Hurumende vagari nemakambani vanonzi vane chikwereti chakakura zvikuru kukanzuru yeHarare. Tichakupai zviri kubuda kubva kumitambo yeAfrica Nations Cup iri kutambirwa kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Russia Television inoti ngarava yakatakura matani zvuru maviri nemashanu kana kuti 25,000 tons echibage gorosi nezvimwe yasvika kuMozambique. Zimbabwe iri pakati penyika nanhatu dzakapiwa zvekudya neRussia gore rapera kumusangano weRussia Africa Summit. Matani asvika kuMozambique aya chimwe chikamu chechikafu chakapiwa Zimbabwe pamusangano uyu. Dzimwe nyika dzakapiwa chibage ichi dzinoti Burkina Faso, Central African Republic, Eritrea, Mali neSomalia. Zimbabwe ichapiwa zvimwe zvuru makumi maviri nemashanu zvekudya kubva kuRussia zvakare zvichireva kuti inenge yapiwa matani zvuru makumi mashanu kana kuti 50,000 tons. Nyika yakatarisana nenzara inotyisa gore rino nekuda kwekunonoka kunaya kwemvura. Sangano reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti vanhu mamiriyoni maviri nezvuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million vakatarisana nenzara inotyisa muZimbabwe. Mukuzeya nezvechikafu chapiwa Zimbabwe pachena neRussia ichi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chenai Mutambasere.
Tekutanga tinototigamuchira chibage ichocho nekuti zvamunoziva kuti pare zvino Zimbabwe yakatarisana negore renzara nenyaya yeEl Nino yakaitika last year yakaita kuti mvura isanyanya kunaya. So plus nezvimo zvakadaro zvinenge zvichiitika maererano neupfumi hwenyika yedu yeZimbabwe zvakaita kuti tisarima chibage chakakwana zvinoita kuti veruzhinji vawane chokudya.
Si takambonzwa pakapiwa Zimbabwe chibage ichi yaiita kunge chibage ichi hachina kunyanyokosha nekuti yaiti yakazadza matura.
Amenoti vaitotaurawo zvimwewo, amenoti vaitaura Zimbabwe yatinoziva here tese. Nekuti vanonatoziva nezveagriculture kuZimbabwe vanotaura ivo kuti gorosi wheat ndo yatakarima zvakakwana, takatorima zvakaburikidza. Asi chibage hatina kukwanisa kuwana zvakadaro. So pare zvino tiri kutotengawo chibage kubva kuSouth Africa, kubva kuZambia nedzimwe nyika kuti nyika iwane chikafu sezvo tatarisana, especially iko zvino kunyanya mwedzi mitatu inotevera takatarisana nenguva yenzara yakanyanyisa iyo yavanoti extreme hunger. varikutaura kuti vanotaura vekunana World Bank vanotaura vachine World Food Organization vanotaura vachiti Zimbabwe yatoiswa payavanoti hunger watch kuti vanhu vanenge vasingakwanisi kuti vawane chikafu chakakwana vange vari vanhu vane mhuri vane vana vadiki vari kutarisira futi kuti 42% of the population vachange vachitadza kuenda kunorara vawana chekudya musi woyo.
Russia iri kuti iringopa hayo Zimbabwe pachena, asi pane nyika ingangoita mwoyo wakanaka kudai here kana kuti pane zvimwewo zvavanenge vachida?
Takatarisana nenyaya yeRussia tinofanira kupa iyo yatinoti context, tofanira kunatsopanzwisiso yekuti chii chaizvo chaizvo chiri kuitika. Tinowanze seAfrica, ndingati seruzhinji rweAfrica, tinowanzowana iwo avanoti magrains nezvimwe zvakadaro tinowanzozviwana zvakare kubva kunana Ukraine. Asi nekuda kwenyaya yehondo iri pakati peRussia neUkraine, magrains atingadai tichiwana hatichamawani, nekuti zvinotaurwa izvo kuti kune 30 ayo maship, handizvo tisingamati chii, anga achiiswa more than 700,000 tons yemagrains aifanira kunge achiya kuAfrica, akabatanidzwa muhondo akabhombwa zvinhu zvakatadza kusvika. So pare zvino zvinhu zviri kuita kuti pasi rese tisava nekugadzikana, tisava nestability inyaya yehondo. So tinenge tichiona zvimwewo zvakadaro, kunzi apa tapuwa 50,000, apa tapuwa 25,000, asi hatisati hazvisi zvakaita kuti tisvike pamalevels atingadai tichiwana kana dai kwanga kusina hondo iri kuitika pakati peRussia neUkraine.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari muteedzeri wasachigaro webhodhi resangano regovernance for UTC kuSalford kuBritain, Muzvare Chenai Mutambasere vari parunhare kuBritain kwakare. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vari kukurudzira vagari, makambani uye hurumende kuti vabhadhare zvikwereti zvemitero kukanzuro yavo kuti vakwanise kuita mabasa avakatarisirwa kuita. VaMafume vanoti chikwereti ichi chasvika pamabhiriyoni mazana mashanu nemakumi masere kana kuti 580 billion Zimbabwe dollars. Regai tinzwe vaMafume vachitaura.
Tokurudziravo vane zvikwereti zvekanzuro vakafanana sehurumende, mabhizinesi nemaindividuals vabhadhare zvikwereti zvavo tinge tichiwana samvura kuwana. Iko zvino chikwereti chekanzuro chiri muvanhu over 580 billion RTGS. Saka mari iyi ikatanga kuuya inotibetsera zvikuru kwazvo kuti tinge tichikwanisa kupa maservices kumaresidents.
Mashoko ameya weguta reHarare vaJacob Mafume. Tichiri panyaya iyi, tabatawo mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba.
Vanogadzira bhajeti waine tarisiro yemari yakawandisa kudarika yavanokwanisa kuwana pagore rega rega kana tikatarisa mabhajeti emakore matatu adarika. Zvazvino asi kanzuro dai yanga ichimboitawo chinhu chimwe chete chinobatika, wagari waiita nesimba kuti kana tiri kumbopiwa mabasa akanaka kudai ngatibhadharei kuti zvimuwedzere kunaka. Zvino kanzuro yacho inowanza zvinhu zvinobatsira kubhenefita macancelors, vachiita maworkshop kunze kweHarare, vachitenderera vachiita basa rekushandisa mari dzekanzuro, asi ivo vasina chinobatsika chavari kuita kuvagari.
Asi kavashumba, ivo vekanzuro vari kuti imwe misangano yamunoshora sevagari yakakosha, nekuti kunenge kuine mamwe makanzura manyuwani kaaruda kudzidziswa basa.
Ngaadzidzisirwe patown house, ngaadzidzisirwe kumeyoral mansion, ngaadzidzisirwe kumacommunity halls azere muHarare. Rowan Martin Building itorine conference hall yakanaka inokwana makanselas ose. Vanotizei kuitira misangano yavo mumahalls avo avanotobhadharisira vagari, avanotiti ndo avo vachienda kune mamwe maguta kune vanhu vakatozviwakira zvimwe zvinhu zvakanaka.
Asi imyo seva gari muno mbopa upfungwa dzenyu panenge pachigadzirwa ma budget aya here uye zvinotererwa
tinotoko ita misangano but chinhu chakatoitika iyo pakugadzirwa kwebudget ya 2024 kanzuru yeguta reHarare haina kuda kuita misangano newagari wakangoita misangano patown house misangano mishoma-shoma yawaidaidza vanhu vachitaura madzimai mayuti Marezens Association wemabhizinesi asi hapana pakambosanganiswa vanhu vese ivavo vachinzwa kuti kanzuru iri kumboti kusii chatakadzidza ndechekuti kanzuru kana ichisangana nemapoka akasiyana inowapa information isingaenderani zvinoreva kuti inonyepera mapoka akawanda panguva dzimwe chete vasingaasanganisi kuti information ikwanise kuverifaiwa
Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vachitaura vari parunare muHarare. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti pane varairidzi vatatu vakafa pavanhu vatanhatu vakafa mutsaona yakaitika mugwagwa wembutare Marange nemusi wechishanu masikati. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaburitsa mashoko kuvatori venhau nhasi vachiti pane motokari yemhando yeMazda BT50 yaive nevanhu gumi nevanomwe yaibva ku-22 miles yakabonderana nekumashure nerori. Mutyairi werori iri anonzi akatiza pakaitika tsaona iyi. Vamwe vanhu gumi nevaviri vanonziwo vakakuvara. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure.
Varairidzi ava vaibva kubasa kumushunje primary vachienda kwamutare kunova kwavaienda kumaweekend vanhu vanonge vachishanda kunze kwedzimba dzavo kwavanogara saka vanga vakudzokera kudzimba dzavo kuti vaite vekend zvinorwadza chaizvo kurasikirwa netalent panguva yacho kutoshoterwa nevarairidzi nguva yakaoma kudai tinoona vanhu vatori committed tikatarisa maprofiles avo vanhu vashanda nguva refu vachishandira kuti nyika ino ibudirire dzidzoibudirire tinoti nematambudziko kumhuri dzavo nematambudziko kuministry of primary and secondary education
zvii zvamuri kukurudzirawo kuti hurumende iite tichitarisa njodzi yawira hama dzevarairidza
hurumende kana vachinge yasangana nematambudziko akati akaita seaya nekuti vashandi vari kutambira mari shoma ngaibudewo ichiita macompensation ichibata marufu aya ichiita kuti mhuri dzasara dzirerukirwe sezvo vachiziva kuti vanhu vavanga vagara vachivapa mari shoma tikurudzirwa kugadziswa kwemarodzi yedu migwagwa yedu kuimprovha kwetransport system yedu kuti vanhu vafambe nzira dziri safe
ko pane mari dzainzi dzinopiwa hama dzevashandi vehurumende kana vachinge vashaya dzainzi mazana mashanu dzichiri kupiwa here dziva masarauri
hakuna mari yakadaro iri kubva kuhurumende ichipiwa masivil servants anenge ashayika
ko imiwo sesangano muri kuurongawo kubatsira here
isu seAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe tichange tichitumira vatungamiriri vedu kushanyira mhuri dzese dzakarasikirwa kuona kuti vangachema navo pamwe chete sei kunzwawo kana paine zvinhu zvavanofunga kuti takabatsirana navo tonzwisisana toona kuti tingabatsirane sei
avo vanenge vari mamembers edu tine urongwa hwatinawo neecosure kune mari yavanocontributa monthly pavanowanawo pay out yekubatsiridza paurongwa zvinenge zvichida kuitwa ipapo
mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi maviri nevaviri vanonzi vakafa nezuro mudunhu reSimiyu kuTanzania mushure mekunge vadhirikirwa nemugodhi. Vanhu ava vari pamakore ari pakati pemakumi maviri nemaviri nemakore makumi matatu nemasere. kuchera goride munzvimbo iyi kunonzi kuri kuti netsei nguva ino nekuda kwemvura iri kunaya zvakanyanya. Vanhu ava vanonzi vakatanga kuchera goridhe ravainge vawana kunyangwe vaongorori vehurumende vachinzi vainge vasati vaenda kunzvimbo iyi kunoona kuti inoshandika zvakanaka here pasingazoitike njodzi. Zviuru nezviuru zvevanhu zvikuratidzira muTel Aviv, Israel, zvichida kuti hurumende ione kuti vanhu vose vakapambwa nechikwata cheHamas vadzoswa muhondo yave nemazuva zana ichirwiwa. Kuratidzira kwemazuva maviri uku kwakatanga nezuro. Vanhu vari kuratidzira vakatakura mifananidzo yevanhu vakapambwa. Vachitaura nezvavakapambwa ava, mumiriri weAmerica kuIsrael vaJacob Lew vakati nyika yavo ine chido chekuti vakapambwa vose vadzoswe. Vanhu zana vaive muutapwa vakasunungurwa, asi vamwe vasara vanosvika zana nemakumi matatu nevaviri vanonzi vachiri muGaza. Hondo iyi yakatanga musi wa7 Gumiguru. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nachiremba Tafadzwa Munzwa, avo vakatanga kambani yeDawa Health iyo inoenda kumamisha nedzimwe nzvimbo ichirapa vanhu ichishandisa technology. Dawa Health inowanika kuRwanda, Zambia nekuZimbabwe. Ngatinzwei vachitsanangura.
Dawa Health ikambani yatakatanga mugore ra2020 nevamwe machiremba nevagadziri vetechnology kuti tikwanise kubatsira ava vanoda zveutano pati vasingazviwane nyore nekuti mahospitari anenge ari kure kana maclinic. Saka kambani iyi inoshandisa technology neavo vashandi kazhinji vanenge vasina kuwana mabasa kuhurumende but vapasa maexamination avo anoita kuti vakwanise kushanda musekta yeutano. Then isusu tino zviti kliniki iri pamavhiri o kliniki inofamba nekuti tichishandisa technology yedu iyi nevashanda ava tinogona kuuya kunzvimbo tichirapa vanhu tichiona zvirwere zvavanenge vanazvo. Then tinokwanisa kuzoshanda neava vanopa mapiritsi kuti mapiritsi acho auye kana kuti vanenge vachida kuonekwa maimaging aya anoshandiswa kuona kuti mune chirwere chakadii mukati. Tinokwanisa kuya tichizviitira munharaunda dzakasiyana-siyana nenyaya ye maitiro atiri kuita zveutano zvacho ukliniki yatinoti iri pamavhiri. Vananyamukuta ava tinobatana navo then ivo vanenge vachiziya nzvimbo nevanhu vari kuda apwa nekubatsirwa then takakwanisa kungodaro then vanhu ava vanouya patinenge tichishandira tiri. Then netechnology yedu tinogona kuona zvimwe zvirwere zvinenge zviri zvakati simbei kana kuti zvisingawanike nyore kana vanhu vachingoona nemaziso. Pamusoro peizvozvo takagadzira also technology yedu inokwanisa kuti tibatsire vanhu through machannels manyowana akwaya vana WhatsApp vana Facebook because tenge takagadzira technology inokwanisa kudaivira mubvunzo yabvunzwa.
Basa ramuri kuita iri riri kurerutsa zvakadini mutoro wevanhu
kuvarwere tiri kuuya munharaunda dzavanogara kumamisha kana kumareserva nechipatara chiri pamavhiri. Then tinokwanisa kunge tichiona kuti vanhu vari kurwara nezvirwere zvipi vangada mapiritsi ipi vangada mishonga ipi. Then tinoshanda neavo vanokwanisa kupa mabasa yayo kuti zviuye munharaunda idzi. Saka izvi zvinokwanisa kuita kuti utano hunge huchikwanisa kubhadharika zviri nani nekuti vanhu havachatsvagi mari dzekufamba kuti vauye kumahospitari kana kuti kune avo vanoita mabasa aya ezveutano. Using technology yatiri kushandisa iyi tinokwanisa kuona zvimwe zvirwere zvinogona kuda mari dzakati wandei zvakanyanya asi isusu neteknoloji yatakagadzira tinokwanisa kuzvibata zvirwere zvine nguva zvichiri kurapika uye tinobva tabatsira murwere wacho kuwana mishonga yanenge achida. Then kuvashandi vanoita nezveutano kazhinji vanenge vasina kuwana basa, saka vanenge vasina kukwanisa kurarama kuri nani. Because tinoziva kuti munhu anoda mari kuti akwanise kurarama nekutenga zvinoda kutengwa. Saka isusu nekushanda kwatenge tichiita navo tokwanisa kuzovabhadharawo.
Chii chakakupai pfungwa dzekutanga basa rakadai?
Chakatanga kuta kuti tifunge zano iri aive hanzvadzi yangu akawanikwa akaita mwana wake wekutanga. Kune zvirwere zvinobata vakadzi vane mimba zvakati wandei wandei, ende tikatarisa kunyika dzedu dzino, especially muAfrica, vakadzi vachiri kufa nezvirwere izvi. Izvo zvinova zvisingatigamushirike kana kutambirika, nekuti zvirwere izvi zvinogona kuita kuti zvisabate vadzimai vane pamuviri kana zvikakwanisa kuwanikwa nenguva ende zvikarapika nenguva. Asi nenyaya yekuti vamwe vacho vanononoka kuya kuzvipatara, vamwe vacho kuzvipatara hakuna vashandi vakakwana, plus kunogona kusina matekinoloji akakwana, zvimwe zvirwere zvacho hazviwaniki nyore. Saka zvinozoita kuti hanzvadzi dzedu nanamai vedu vafe nezvirwere izvi. Saka ndochekutanga chakaitika. Then chakandipusha kuti ndifunge kuti izvo zvandakaendera kuchikoro hatigona kufunga mazano here anogona kubatsira hanzvadzi dzedu nanamai. Ndopakatangira pfungwa dzacho. Kubva ipapo takazoonawo futi kuti vashandi vakati wandei havasi kubhadharwa, ende vamwe vanozopedzisira vakutengesa kumisika kana kunotondesa zvokurima nekuti munhu anenge achidawo kurarama zviri nani.
Nhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita nachiremba Tafadzwa Munzwa, avo vakatanga kambani yeDawa Health iyo inorapa vanhu kuRwanda, Zambia nekuZimbabwe. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi cheve chidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa cheve chidiki sondo rinouya. Ini ndini Taboka Ncube ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Taboka. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti Religious Forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu.
Makadiniko vatereri, nasi tine mubvunzo wanyorwa nemumwe mutereri achiti seiko minamato isingapindurwi kana ichipindurwa sei ichinonoka kupindurwa isusu matambudziko atinenge takatarisana nawo apfuura. Mutereri ari kuti kunonoka kupindurwa kweminamato chiratidzo chekuti minamato haishandi, nokuti kana minduro yacho ichizouya nyakanyaka yatakatarisana nayo yapfuura hazvina zvazvinobatsira. Tatumira mashoko awa kuna mufundisi Silvanos Mukoriro kuti vabetsere mutereri wedu. Hezvo ka izvo mufundisi Mukoriro, makadini henyu?
Vatanonoka Wande, makadini. Makurukote goredzva, tiri kutarisana nemubvunzo wakavhunzwa nemudikano wedu. Patiri kuenda kunonamata, patinonamata kuna Mwari, tinofanira kuziva kuti tiri kunamata kuna Mwari muridzi wazvose. Iye ndiye Mwari. Anodaro kuna Mapesarima 46 verse 10. Anoti mirai, mirai, nyararai, zivai kuti ini ndini Mwari. Ndichazviratidza pamberi pavahedheni uye ndichazviratidza pamberi penyika yose. Minduro dzinowanzobuda ndekuti hongu zvawakumbira ndava kukuitira, kana kuti zvawakumbira nguva haisati yakwana mira ndichakuitira, kana kuti zvawakumbira hazviiti kuti ndikupi.
Nemhaka yei zvichidaro mufundisi Mukoriro?
Number 1, Mwari vane will kana kuti kuda kwavo kuri pamberi pavo, vane urongwa hwavanahwo hwavakaronga. Ndosaka kuna Jeremiah chapter 29 verse 11. Vachiti ndine urongwa hwandinawo uye urongwa uhu hwakakunakirai. So Mwari vane urongwa hwakatinakira. Tikakumbira zvinhu zvinopikisana neurongwa atikwanisi kuwana minduro yekuti yes, nekuti urongwa hwavo hunozoenda musango kana kuti hunozoenda pasaiti. Saka Mwari vanopindura zvichienda neurongwa hwavo.
Iyo minamato yakabvepi, yakauya sei?
Mwari ndo vakatotidana kuti zonamata. Ukaverenga kuna Jeremiah 33 verse 3. Inotidanai kwandiri ndichakupindurai, ndichakuratidzai zvinhu zvikuru zvakavanzika zvamusingasivi. Ndi mwari akadana vanhu kuti vazonamata, kuti azotiratidza zvizhinji, azoyanana nesu, azofambidzana nesu, tive neukama. Ndi mwari akatidedza. Ndiye anotizve kuna Matthew chapter 7 verse 7 verse 8, kumbirai muchapiwa, tsvakai muchawana, gogodzai muchazarurirwa. Nokuti mumwe nomumwe unokumbira unopiwa, unotsvaka unowana, unogogodza unozarurirwa. Ndimwari vari kutidedza kuti tikumbire kuti vagotipindura. Saka ndimwari vanopindura munamata. Dambudziko ringava rekuti mhinduro yavapindura unokwanisa kunge isiriyo yawangotarisira. Vandoda kuti uzive kuti mhinduro inopindurwa naMwari nenyaya yekuti vanoziva zviri kumberi, vanoona zviri kumberi, yakakunakira. Unofanira kudzidza kuva trusta nokuti mhinduro yavanopindura yakakunakira.
Mufundisi Mukoriro, batsirai vatereri nokuvazivisa kuti mashoko anotsigira izvi ari papi mubhuku dzvene.
Ukatarisa shoko raMwari kuna vaRoma chapter 8 verse 28, anoti zvinhu zvese zvinobatirana pakunaka kune avo vanoda Mwari. Pavanoti zvinhu zvese vanoreva zvakanaka, zvinobatirana pakunaka kune avo vanoda Mwari. Vanoreva zvakaipa, zvinobatirana kune avo vanoda Mwari. Isu tinoti zvakaipa, kuti Mwari anoona zvakanaka.
Tipei kamuenzaniso, mufundisi Mukoriro.
Mukaenda unotarisa muenzaniso waJoseph. Josefi anorota hope uye anenge achidikwa nababa vake. Arota hope madzikoma ake anosvotwa nehope idzodzo. Vanomutora vomukanda mugomba, icho chakaipa icho. Vanomutora vomutengesa kumaMidianites, izvo hazvina kunaka izvo. MaMidianites vanomuisa kuna, vanomutengesa kuna Potifa, hazvina kunaka. Anoita muranda mbama Potifa, hazvina kunaka. Potifa anomuendesa mujere, zvakaipisa hama dzangu izvi. Mukatarisa uyu mudorododo wezvinhu zvisina kunaka zviri kuitika. But zvisina kunaka zviri kuitika, munozoona kuti chii, pane zvinhu zvakanaka zviri kuitika. Ndosaka achiti kuna Genesis, imi vanhu makazviitira zvakaipa, asi Mwari akazviitira zvakanaka. Nokuti anenge ane urongwa panenge pachiitwa. Metsi yaMwari inoshanda pane negative nepane positive. Mwari anokoshesa nguva yake. Ndine kamwanasikana kangu kadiki, kakakumbira banga izvozvi, handigoni kukupa, kukapa, but banga chinhu chakanaka. Asi mai vacho vakakumbira banga, ndinovapa ndakasununguka, ndinovapa seti chaiyo.
Tinotenda zvikuru mashoko atapiwa namufundisi Mukoriro. Vatereri, kana muine mibvunzo, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero.
Aiwa, tinotenda Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda uchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzedu dzemitambo, tombotarisa zviri kubva kuIvory Coast, uko kuri kutambirwa makwikwi eAfrica Nations Cup. Pamutambo watambwa uye wapera, Nigeria yaita mangange 1-1 neEquatorial Guinea. Pamutambo uri kutambwa iko zvino, Egypt yakarova iyo Mozambique 1-0 kwatambwa iko 29 minutes. Pane mumwe mutambo uchatambwa zvakare na 10 manheru ano, Ghana ichange ichitamba neCape Verde. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Chibage negorosi zvakapiwa Zimbabwe neRussia zvinonzi zvasvika kuMozambique. Hurumende, vagari nemakambani vanonzi vane chikwereti chakakura zvikuru kukanzuru yeHarare. Izvo meya weguta vaMafume vanoti zvavai kukanganisa kanzuru kuita basa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokonekai nemufaro, ndinwenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti musare zvakanaka vaateereri. Ndokusiyai mina Gidi Dube, munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.